zvokufara nenyayayekuti patakaparura urongwa humuswe mandi tichiti zvozoitwa mangwana. Vamwe varairidzi vakatotanga kuita vachitotumira mavhidhiyo nemapicture vachiburitsa mhumbudo dzavo panze vachishambadza kampeni yedu yatinofunga kuti mangwana painotanga ichange iine mutsindo. Tirikufungira kuti kampeni ichange ichibatanidza varairidzi vose nevarombo vese vari munyika. Tichiona kuti tine dambudziko rimwe chete rekutambudzwa kwatiri kuitwa nekutadza kubatwa zvakanaka kuri kuitwa upfumi hwedu. Tichitarisirawazve kuti kampeni iyoyo ichange ichimutsa vari kuita zvokuronga upfumi hwenyika ino kuti vakwanise kuwana zvavangaite kusimudzira upfumi hwedu. Nekuti kutaura kwatiri kuita kuno, mari yedu inofanira kunge yapinda mumaaccounts nhasi, asi tinoziva kuti hapana chatichambowana kumabhengi uye mitengo iri kuramba ichingokwira.
Tiri kuonawo pagwaro ramaburitsa muchete kune vamwe vemamwe masangano vari kwekutsigiraiwo. Ndevapiwaro kutsigirai uye vachapindawo here mukuratidzira uku?
Tinofara nerutsigiro rwakawanda rwatiri kuwana. Crisis Coalition yapinda, Zimbabwe yadzoka, vaveita Jamuka vari kuti tikufamba tese, Occupy Africa Indy Square nevamwe masangano mazhinji ata achapindawo achimobilize mumwe yeZimbabwe kuti batane nesu pachiratidzwa ichi. Chinove chisiri chiratidzwa chevadzidzisi chete, asi chiratidzwa chenyika yose, chevarombo vese vari munyika, vari kutambudzwa vese nenyaya yekutadza kubatwa zvakanaka sokweupfumi hwenyika ino. Saka tiri kutarisira kuti veshe ivava vachange vachipinda sekuimbisa kwavo vachange vachipinda mukuratidzira ikoko.
Zvii zvikuru zvamungatarisira kuburitsa kubva mukungoburitsa homwe dzenyu dzichigara dziri panze?
Chekutanga, tine dambudziko rekuti munhu nemunhu kutambura kwake kumba kwake anga akufungwa kuti idambudziko rake, zvaita kuti vamwe vaende kumaprofita vatambise mari vachifamba sekunge vane munyama. Izvi zvichatibatsira kuti mumwe neumwe avhurike njere, vave aware kuti dambudziko rava harisi ravo voga, idambudziko renyika yose. Chechipiri, ndirikutarisira kuti pachange paine yatingati consensus panyika yose kuti tatambudzwa, ende dambudziko redu harisi remapolitical parties, dambudziko redu harisi rechechi yatinopinda, dambudziko redu inyaya yeutungamiriro hwatiinahwo nekuti urombo huri kuuya kune munhu wose chero vanosavhota bato ripi. Chechitatu, tiri kutarisira kuti pachavakwa nyaya yekuwirirana yatingati pave netolerance kuti kana maticha akati haasokwanisa kuenda kubasa nenyaya yekuti havana mari, vabereki vanovanzwisisawo kuti zvechokwadi havana mari. Takavaona vachiratidza kuti havana mari, voega kuvengwa nevemunharaunda kuti vari kuregererei kuenda kumabasa, vanoda kuti vana vedu vasa basa. Vabereki vonzwisisawo dambudziko remadzidzisi.